A very good evening, it's Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 7th, 2015. Welcome to Live Talk's Women's Roundtable, a platform where we talk about issues affecting women for women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And PJ, as you know, today is a very special day on the Women's Roundtable. We're going to be looking at the forthcoming Mother's Day, which in Zimbabwe happens to be on a Sunday. And we'll also look at just the role of the mother in the household. Has it changed over the years? What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pachina che madzimai.
Ngolesine ikolapha esipamba khona abesifazane. Kodwa ke lila konjalo ukusithola ebulenjini ku web. On the website www.voazimbabwe.com lobanjalo www.voandebele.com lobanjalo www.voashona.com.
Sandati kuronga kuti tirangarire Mother's Day, but very unfortunately we could make it takaita mvura yakanaya zvisingaite zvekuti yezvinezvi vanhu vari kuizvo zvakaenda yedu kuworkshop tatovhiringa zvimwe zvinhu mbeu dziri kumera muninga tiichi zvese hazvina kunyatsokumirira zvakanaka big time. Chinyakare chasiyana nazvino maererano ekuti zvinhu zviri kuchinja nekuchinja kwekwenguva. Vana vekare vaiverwa, vaive vana vainyatsoudzwa zvokuita vari mudzimba vachirayirwa tsika. Zvino iye zvino nenyaya yekuti zvakanaka hazvo zvokuti mwana paane kodzero dzake, asi kodzero dzacho dzinenge dzanyanya kubva dzaita kuti mwana akapfekedzwa bhachi rokuti haachagona kurayirika kazhinji kacho. Asi wekishopu yatanga tinayo tapiwa mazano ekuti ndinokuva kuti tikagona kuzviita izvozvo tichagona kubata zvakare vana vedu vasikana kuti vatiteerere. Nokuti iye zvino izvi mwana anga akungoita akangoita 18 years akuita zvaanoda kangomuti umuture kana kumurova akuti iye ndonokumhangarirai. Tanzvisi isu mai kana baba, ive neukama nevana vako. Vana vako vakaita ukama hwakanaka newe nerudo pakati zvisiri zvokukarirana karirana uchigara navo pasi. Kekutanga haikona kubva wavaudza zvepamutorotoro, tanga nokuvaudza sengano kuti rudzi rwedu rwakamira kudai kudai tichibva pana ana tateguru tichisvika apa. Zvinovapa kuti ivo vazoita interest yokubvunza kuti ko zvakadai zvinofamba sei, zvakadai zvinofamba sei. Kuvaisa padhuze kuvati vave neconfidence munewe, vave nelove munewe, vavimbe newe. Ukavaita kuti vakutye vachanovimba neshamwari dzekunze. It's good for us to sit down with our kids, particularly the girls, and start by telling them the history of our family, where we came from and what we are and what we used to do and so on and so forth. Just to tell them a story, hear the right story. So when they hear these stories, they will want to hear more. And then you give them time and sit down with them, you know, telling them, not really reprimanding them, but telling them with love, bringing them close to us and showing them what's right and what's not right.
Akatesi abantu ngabakhangelelanga ilanga leli ngedubo lokuthi abantu kathesi ngabala vele izinto ezibasic abazisebenzisayo njengensuku zonke. Siyabona ukuthi kudala sakhula thina ilanga leli laliqakathekile kakhulu, lililanga lokuthi abantu babebonga omama babo labanye omama bonke jikelele nje le misebenzi ababeyenza omama yokugcina abantwana leminye imisebenzi yonke esikwaziyo ukuthi esintini yenzwa ngabomama.
Beautiful music there. PJ from Sam Mutukudzi. He was the late Sam Mutukudzi singing for his mom. As today on the Women's Roundtable, we look at the role of mothers. You know, looking at the upcoming Mother's Day, which should be commemorated this Sunday.
This Sunday, the 10th of May. Siyalibulisa ke zihlobe uhlelo lwethu lamhlanje asihluze nibomama. Lamhlanje siphatha udaba lokuqhakatheka kukamama ezimulini. Njengoba sikhangelana siyandulela unanzwa kumbe uqhakathekiswa kwemisebenzi yenziwa ngumama nge-Mother's Day ekhona nge-second Sunday. Eka May, Eka Nkwenkwezi, minyaka yonke, lonyaka kumhla ka 10 May, 10 Nkwenkwezi.
Aiwa PJ, nasizwa rakanaka, deredu isu, sava na mai, rekuti timbopembedzwawo. Tichitaurawo tichionawo kuti vana mai vari kuitirwe chii muswe svondo. Uyo uchange uri zuva chairo Mother's Day. Asi tinoona kuti munyika dzakasiyana vanhu vanowanikwa ivo vachiri cherechedza mazuva akasiyana siyana.
Isu nezehlukeneyo yeah.
Ehe. Saka nhasi aiwa taita rombo rakanaka nekuti tine vanyarikani vakati wandei. Vakamirira kuti vatudze kuti ivo zvii zvavari kuitawo kuti varangarire vanamai vavo nekuti vamwewo vanamai vakashaya seweini na PJ. PJ neni pari zvino tichange tichifara nevamwe. Asi moyo wedu inenge iri kufunga kuti dai vanga varipo tambovaitirawo manyawi. Asi PJ sekutaura kwatamboita tine munyarikani wedu wokutanga amai nyaradzai Gombonzwanda. Alo makadi mai Gombonzwanda.
Tiripo makadiniwo.
Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda zvikuru muchitikokawo kuzuva rakadai rekuti tinge tichirangarira vanamai vedu nekukoshesa. Vana mai muupenyu.
Pane vakateerera vazhinji vanoti regai mai Gombonzwanda vabonyatsotitaurira ivo kuti zvii zvamunokoshesawo pana amai. Tinoona kuti makatanga sangano rekucherechedza amai venyu. Uchimbotaurirei kuti rakatanga sei?
Mai ukama hwemwana namai hunobva pakuzvarwa. Pane zvizhinji zvaunoona muupenyu hwako kungange zviri zvinhu zvinotarisirwa kuve zvidiki diki. Kusadza iroro ramunenge muchitsvaka kuti madya sadza sei, waenda kuchikoro sei, pawarwara ndiana ari pedyo newe, pawabudirira ndiana achapembera newe, pazvanakisisa ndiana uchada kutanga kuzivisa, pazvinogogonera, pazvinorwadzisisa, munhu wese unochema uchiti maiwe. Saka ini ndichikura mai vakanga vari padyo padyo pemwoyo wangu nekuti baba vakashaika. Munguva yehondo ndichiri mwana mudiki ndichiri kuprimary.
Makakurira kupi ndimbopindira ipapo?
Ndakakurira kwamurewa kwamagaya kuruzevha chaiko. Saka hondo yaipisa tirimo mamurewa tichingova vana vekumaruzevha kumaruva kwokuti unongova nedhiresi rimwe chete. Muri kutotsvaka kuti kutengesa kurima kwamuri kuita mugadheni. Mai vachimuka husiku siku kuti mudiridze gadheni muende kumunda mozonotengesa muriwo wamarima iwoyo kana kuti nzimbe kana mabhanana kuchikoro kana kuti kumusika kuti muwane mari yechigayo. Saka tichikura saizvozvo mai vaingoshingisa kuti munhu wese uri munhu anokosha paupenyu, munhu wese wakazvarwa une chiremera cheumwari uri mauri, chero uri murombo zvakaita sei, asi uri munhu anokosha. Ramba uchifutidzira zviri mauri kunyanya panyaya yedzidzo. Saka tichikura uri nherera uchichengetwa namai tiri mumba tirimo 11 takawanda urwere huri mumba, mai vakave munhu akatisumudza akatisunga pamwe chete. Saka pavakazoshaika muna 2006 tichienda kunoradzika mai kumarinda, takaona ini pamwe chete nehanzvadzi dzangu nevakoma vangu vashoma vasara ivavo vachiri vapenyu takati hazviiti kuti tikanganwe. Mai varerapa mabasa vakabata mabasa anotikoshera, kwete isu chete asi munharaunda uye nevana vedu. Saka ndopatakatanga Rosaria Memorial Trust. muna 2006 saka zairo ro ravakashaika musi wa 19 musi wa 21 ndo pataka vachengeta ndo zvara takatanga trust iroro tichisa muna mato kuperekedza mai tikati mabasa ambuya anofanira kuramba achienderera mberi saka ndiko kukoshesa kwatakatanga kuita and ndichitarisa nhasi takangoti isu trust yedu inofanira kuramba ichishanda iri kumareserva ikoko tiri kwamurewa saka kaoffice kedu kari pamurewa senda iye zvino tinoshanda mumaruva 36 we are in more than 36 villages tiri kubata pamwe chete nezvikoro 10 zvemamurewa pamwe chete nechipatara chipamurewa nemahealth centers tichinyanya kutarisa vana vakazvarwa vane utachiwana weHIV uyewo mhuri dzinorarama neHIV because mumhuri medu takasangana nedambudziko iroro saka takada kuti tingobatanidza upenyu hwamai hwavakararama nezvavaishuvira zveutano nedzidzo kuti setrust tisimudzire dzidzo mumaruzevha imomo matiri vechidiki vasikana vawane dzidzo kuti vasararamawo upenyu hwairwadza seupenyu hwakararama nambuya Rosaria Bisha.
Yeah, tombo kubatai iyi tinotenda mai Gumbonzwanda PJ wazvinzwira nhoroondo yekutangwa kwakaita trust ya mbuya Rosaria. Tine mumwe munyarikani wedu tisati tatanga kukura edu PJ vakatimirira.
Nkosazana Janet Bila ukona icingweni?
Yeah, ngikona.
Kunjani mama?
Ngiyaphila ninjani mama?
Hayi ngiyaphila. Wena ke uke wandilobela ngensuku ezedluleyo ukuthi wena ufuna sichasise kumbe sibeke kuZulu ukubana umamakho unkosazana unkosikazi Senzeni Bila wenza imisebenzi ethile ikho ke nthe namhla ke lilanga lokuthi sinanze imisebenzi yona leyo uqhakathekisa imisebenzi yenziwa ngabo mama bethu awena ke ngiyakunika ithuba lokuthi usichazisele ukuthi kungani ufuna imisebenzi kamamakho ivezwe kuZulu.
Ngiyabonga ngokunginika ithuba lona leli ngihlengathaba ngoba ngize umama unyaradzwa igumbonzwanda ekhuluma ngoba ngumentor wami so ngiyabonga ukuyabonga. So hayi ngiyabonga kakhulu.
Yeah.
And then kungani ngifuna ukuthi ngikhulume ngomama wami ukuthi nje umama useyenze izinto eziningi empilweni yami njengoba umuntu onke ubekhuluma nje ukuthi hayi umuntu ongumama uba le role enkulu ayidlalayo empilweni yomuntu. Mina ngikhula umama nguye okukhulunywa umama unyaradzai Gumbonzwanda ukuthi nguye umuntu ohamba kuye ukhuluma naye ungakhubeka uyakukhala ukuthi mama okungenze ngacabanga ukuthi hhayi njona ngikhulume ngokwamama izinto azenzayo kule sikhathi lapho okwahlupha khona kwaba nesikhathi sendlala 2007-2008 eZimbabwe. Umama waba ngokuqala kwabanye ama-palliative caregivers ukuphiwa ithuba nge-World Vision ukuthi bancedisa abanye abantu ababeswela nabantwana ababhujelwa ngabazali babo ngendaba ye-HIV ne-AIDS.
Yeah.
So ama-orphans ona lawa ama-teenagers kumbe babeyenze okwama-teenage pregnancies ababedubeka babebuya endlini bephekelwa ngumama. Kwancedisa kakhulu ngoba sasiphekela abantu abayi-700 ngikhaya. Sincediswa lapho sasihlala khona kwakungakamisi Sinolundi Ndebele o-Desi South Africa kathesi. So konoko ukuthi wayengani kamama uNolundi Ndebele bese ngisana endlini kwampana ukuncedisa ukufida abantu ukubanika noma izicathulo izinguvo isikhathi sesomkando konke ikho kwanginceda nami kwamvula amehle ukuthi ngibone ukuthi hayi bakhona abanye abantwana abanina bomama njalo bakhona abantwana abaswelayo so into eyayisenziwa ngumama kwakuyinto eyayinkulu kakhulu kimi njalo from that initiative yona leyo kwathi umama ukuthi avule i-organization yakhe ethiwa ngu-susceptible yanite noda orphanage trust so khonapho ikho lapho aqalisa khona ukusebenza noma le-social services besenza okwe-child protection committee lokufaka abantwana kubini I remember kunabantwana abayi-45 isikhathi sona leso abandisa esikolo isikolo sasi-across the road i-abundant life high school befunda for free ngendaba yokuthi umama wayecelile ukuthi bafundiswe babengakafiki lo mnyango we-secondary babengawazi ngendaba zokuthi babengabantwana abaswelayo
fast forward Janet as fast forward sinika abanye ithuba khathesi umama wenzani
yikho khonoko so she's been running isikhathi eside nakathesi useqalisa ukuthunga ingwane lezicathulo ezisebenzisa recycled material so lami khonoko yikho engicabanga ukuthi hhayi ngcono lami ngihle ngitshela umhlaba ukuthi hhayi omama ngabantu abahle sibili bathuma abantu ababo ukuthi babone ukuthi hhayi into leyi indlela mothi ninjani ngiyenze nami
ye hayi I'll give an opportunity to articulate that in English later on in the program, I suppose. But we should go back to Mrs. Ngumbonjanda, if you don't mind.
Before we go to Mrs. Ngumbonjanda, we actually have some WhatsApp messages from some of our listeners. Let's give them an opportunity to tell us how they're feeling about their mothers and the upcoming Mother's Day. Then we'll go back to Mai Ngumbonjanda.
Okay.
Toki vote
Happy Mother's Day to all women. Kunyanya tinoti kuna mai shalom South Africa. Toti kuna mai tinashe. Mai mobi, mai munya. Osa watana mai ukwa mai meza. Tinoti Happy Mother's Day. Tinokuda ya na mai. Makakosha, kunoti wachira, kunoti bikira. Notenda, nyeni kutibatire uma extended family zvakanaka. Natenda, tikeuvina pari kutaura.
Vanhu mwanani, ndikuruma halo, vakunxove. Ngowamumbono mbona kuqakathekile kakhulu kunanza ilanga labomama ngoba omama kunje baqhakatheke kakhulu amakhaya nje ukuze ame obaba behambile bahamba bayosebenza amakhaya amiswa ngomama yibo balomsebenzi omkhulu babhekane nezifuyo yonke into ibhekwe ngomama singathi yibo nje abaphethe umuzi bangabantu abaqhakatheke kakhulu kumele sibahloniphe kakhulu so liqhakathekile ilanga labomama siyabahalalisela kakhulu laba abaziphethe ngendlela enhle kakhulu ikakhulu laba abayibo ababheke amakhaya labantwababo singakhangela kakhulu abomama abanye kabasaziphathi njengabomama labo bafuna ukuthi badlale indima yabobaba kodwa okusalayo umuntu ongumama uyabe ngumuntu ongumama siyabahalalisela kakhulu laba abasebenza imisebenzi yabomama mpela beqakathekisa ilungelo labomama kakhulu okubuhlungu nje ukuthi ikakhulu ezweni lakithi laseZimbabwe amalungelo abomama kananzwa kangakho okuyinto engekho engalunganga kakhulu kumele ukuthi ngabananzwa kakhulu amalungelo abomama siyacela mpela ngabe labo baphiwa ilungelo labo behlonitshwe omama kakhulu
Yeah, as for me, I can say ndopa kutenda zvikuru kuna mai vakandibereka. Because nowadays, vana tete havachaita roho yavo. Saka vana mai ndova kutoita roho yana tete yaitwa nana mai. Saka pari zvino, muona dzimba zhinji dzinopunzika. Why? Because vanhu vachiti unotsvaga advice kuna tete vaya. Tete vaya vanoita kuti ini zvandisina murume. Ko iye ndiyangaita murume sei. We are supposed to flog in the same boat, you see. Saka ndipo zvangu kutenda kuna amai because amai vanondipa kuti dzidzisa kwakanaka, penyu hwakanaka, usava neruchiwa nechisiri chako, senza chako seziya rako, ndodzidzisa unopiwa nana amai vaizvozvo. Kwete vana tete vava kutopunza. Saka ndoti happy day, happy Mother's Day. Thank you.
Vanenzi vevazvinzwa PJ wanzwa mukoma vabva kutaura kuti vana tete
hazvina.
Pana zvisishamiso vari kutaurawo izvozvo vachiti chokwadi vana tete hakuchina vanorayira vana. Isu madzimai tisu vana tete vanhasi vanorayira vana nekudzidzisa vana hunhu hwakanaka, kutaura navo nekuvadzidzisa nguva nenguva. Na Shailete ari kuti happy Mother's Day to all mothers in the world. Nasisi Mavis ndamba kuwa vari kuti vo happy Mother's Day mama, I wish you many more.
Mnalapa angilo Michael oti umama elizweni leZimbabwe uyingqikithi abantwana babhekane laye kundingeko zabo zonke ekufundeni yamabala lamasiko. Omama abaningi yibo abasala labantwana obaba beyiphanda emangweni etshiyeneyo. Nguye owamukela izikhalazo zabo, nguye njalo obaselelayo, njalo umama umgogodla womuzi imvama yokuba angaswelakala. Ulusiya suthi, I say happy Mother's Day to my mom Besichi Marie Nimseva. I love you mama. Shikanzi na Flavian, happy Mother's Day to all mothers worldwide. Pedzisai says, mother, I love you so much. You are my pillar of strength. May God give you many, many, many more years to come. Patience says, happy Mother's Day to my beloved mother, Mrs. Ratidzo Majgedzo, Riku Boera.
Ah, PJ Nasi, shuwa tawana ma message aka wanda pa Facebook, nepa WhatsApp. Asi tisa tita ita kutubanyari kani veduva neti. Tombozo kira kwa vari. Maigo mbozo anda. Manzwa shuruta uraba tereri vedu. Munoti china zuhozo kuti mazwana hakuna vana tete. Vanora iravana.
Tofinga nduda kutanga ne kungo tenda kutindiri pa chirongwa pamwe chete na Janet. Na Janet Lila muningina wangu andinokoshesa zvikurukuru. Tichitsigirana pa mabasa atinoita pa madzimai uye takatarisa zero rire kukoshesa vana mai. Pane ma message andanzwa abuda kubva kuhandradzi dzangu navamwe vachiita happy Mother's Day vachiti vana mai vana tete havachiko. Toda kurangarira kuti patiri kuti happy Mother's Day hasi mwana wese ana mai pazuva iri. Tingoramba tichidzikisa pfungwa dzedu tichirangarira kuti vazhinji vanenge vachitochengetwa navamwewo vana mai. Vana mai vavo angangari stepmother, foster family, vana mbuya. Toda kungovarangarirawo pa Mother's Day iyoyi sekuti vari kubata mabasa ana mai chero asiri biological mother. Asi ndichitarisa nyaya yabuda yekuti vana tete havasisipo, saka vana mai vaakutotora matano ekuumba vana vavo nekudzidzisa tsika nekukurukura zvekuumba mhuri nekuumba hukama kunyanya pane vechidiki. Ndona iri nyaya yakakosha. Ini ndiri mai vane ndine vana vechidiki mumumba mangu. Unototaura nemwana wako sekuti tinoziva kuti nemugariro watave kuita mazuva ano dzimwe nguva vana tete vari kure. Saka vakwanise kuti vawane nguva dzekukurukura pamwe chete vachitsanangura zvavanosangana nazvo muupenyu. Saka semubereki takutoona kuti zvinokosha kuti vana mai vange vachikurukura nemwana kuti zvawadai watobva zera kuda uvave in puberty. Saka zvinorevei kuti wave musikana mukuru unokwanisa kunge wakupinda murelationship yekudanana nemukomana. Saka unofanira kuzvibata sei? Uyo kana ari mwana mukomana anofanira kudzidziswa kuti musikana wese awasangana naye mumugwagwa, muzvikoro, kupi, muremekedze sasisi vako. Kana mave kupinda pakutsvaka waungade kuzowanana naye kana kudanana naye, unodanana naye zvine respect. Hazvisi zvekumbunyikidzana asi ndezvekukurukurirana. Saka izvozvo zvinoratidza kuti vabereki mazuva ano kunyanya vana mai tinofanira kuve neukama nevana vedu, vangave vanasikana kana kuti vangave vanakomana, kuti tinge tikurukura nawo nezvekukura nekurarama uye kuti ivo vasingazotichikawo asi pachiramba pave nechiremera ichocho chekuti ava ndimai uyu mwana asi tichikwanisa kukurukura nekusumudza nekurera vana vedu.
Aiwa, tinotenda. PJ, very interesting contribution there from Mrs. Gumbonzwanda. It mirrors exactly what Gogo Emilda Muriro was saying earlier on from Mondoro. And I was surprised because I thought, you know, people in the rural areas still have that traditional culture where vanatete are there. But she was literally saying the mothers are now taking over that role making sure that they, you know, will talk to the young ladies, like what Mrs. Gumbonzwanda is saying. So very interesting.
Yeah, and more so when all the families are now scattered around the world. For instance, in my case, with my children, we are here in America and vanatete, they are still in Zimbabwe.
Yes.
So how do you go about it? You just have to talk to your children.
Exactly, yes. And she was also just saying that they had a workshop the last 3 days in Mondoro where the pastors were teaching them that you need to have that relationship, like what you're saying.
Yeah.
You need to grow that trust. Kuti vana ngava veshamwari dzako. Kwete zvaitaimboita kudhara zvekuti mwana anorohwa, anoswera achitukwa, asi kana uchituka tuka murudo. Ehe, kuitira kuti mwana ave achikuremekedza, asi achiteererawo kana uchinge wataura naye.
Ndinoda kungobata kamwe kanyaya kadikidiki sekuti pabasa rangu randinoita ndiri kuno kuYWCA kana kuti ndiri kuAfrican Union. Ndinobata nyaya inondirwadza zvikuru yevana vechidiki vari kuita vana mai ivo vari vana. Saka unoona mwana ane 13 years, mwana ane 12 years atova mai sekuti paita child marriage kana kuti paita forced marriage. Saka unoona kuti mwana ari kukura achitarisirwa kuti ange ave nezivo yese yekurera mwana, asi achiri mwanawo ari kutodawo kurerwa. Saka zuva irori rekukoshesa vana mai, toda kuti tirangarirewo vana mai vechidiki ivavo. Tinongova vana mai vava vandave kusangana navo muupenyu hwangu mazuva ano. Zvinonzwisa titi anenge achingova mwana ane 16 years apa atova shirikadzi. Saka ndimai shirikadzi iye ari mwana mudiki kana kuti wapinda muwananiso iyoyo asi abva muchato hauna kuzoramba uripo wakasimba. Saka atova a divorced young woman iye achiri mwana. Saka toona kuti vana mai ivava vane rudo rwokuchengeta vana vavo, asi dzimwe nguva vanosangana nematambudziko akawanda zvikuru. Saka ndiri kudawo kungorangarira kuti vedue ngatisiyanei netsika iyoyi yekuti vana vachiri vadiki anokwanisa kunge ave kutonzi wave kupinda mutsvita wave kuve mudzimai, sekuti tinoona kuti zvinozokoshera vana mai ivava vachiri vadiki ivo vave kunzi vasomudze dzimba.
Aiwa, ichokwadi, PJ, interesting contribution there from Mrs. Gumbonzwanda speaking on her role as the AU Goodwill Ambassador for girl marriages. She's actually saying we are not only looking at grown-up women being mothers, we're looking at underage girls that are forced into motherhood before their time. So let's also commemorate them on that day, honor them even if they are still young.
And it's not only biological mothers that we are honoring. There are those that are aunties that are bringing up children that are orphans. We are honoring them as well.
I think, PJ, before we go on our break, Totora Mbuya vari kunyanga.
Nguva yacho unoona ichinotibvumira iyoyi.
Rega tingoti ga mbuya foni yavo inogona kukata. Alo, makadii?
Ndinofara hangu makadiniwo.
Aiwa, tichangoti halo tobva tatirambai
muripo
timbovharisa chirongwa todzoka kwamurizve. Musabvi palaini. Thank you to our guest, Mrs. Nyaradzai Gumbonzwanda and Janet Bila, and all our valued listeners who joined us tonight. PJ, this is a very interesting topic, and you know, thank you for all those that actually joined us. I'm Marvelous Mklanganyahuye as we migrate to the internet, and we are live streaming right now on www.voazimbabwe.com.
Okwe mizuzu elandelayo engamashumi amathathu sesisiba ebulenjini, kodwa kubalaleli bethu abe radio abe emsakazweni siyalivalelisa okwamanje, libe nobuthongo obuhle. Ngupraxedes Jeremiah.